WFP yakazivisa mugwaro rayo rinobatanidza mwedzi mine yekutanga kwegore kuti uwandu hwevanhu vari kuda ruyamuro huri kuderera zvekuti vanhu vangangosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 miriyoni chete ndivo vanoda ruyamuro rwechimbichimbi kusvika svondo rekutanga remwedzi wakubvumbi kana zvichienzaniswa nevanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri kana kuti 4.2 miriyoni vaida ruyamuro rwechimbichimbi muna kurume. Mutevedzeri wemutauriri weWFP munyika vatatenda Macheka vanotsigira gwaro ravo rinonzi Zimbabwe Food Situation and Monitoring vachiti
izvi zvinobva muongororo inoitwa nesangano reWorld Food Program inonzi Hunger Maplize. Ongororo iyi inotsvaga umbowo hwakadaro kuti inzwisise magariro evanhu maererano nezvekudya.
Kunyange uwandu huri kunzi huri kudzikira, vamwe munyika vanoti zvinhu zvichiri zvakaoma sezvo zvinhu zvave kudhura muzvitoro. Amai Brandina Mahove vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutomesa chibage kuti vagaise upfu asi vachiti havadye sadza rakadaro.
Kunyange tave kuwana upfu nekuda kwekuomesa kwechibage kwatava kuita, hazvisati zvadzikama sezvo zvimwe zvinhu zvakaita sesipo nemafuta ekubikisa neshuga zviri kutidhurira mumasoromo.
Amai Mahove vanoti vanoongorora kurarama kwevanhu vanenge vanongotarisa zvekudya zvakaita sesadza chete kuti vati upenyu hwave nani. Izvi zvinotsigirwa naamai Joyce Mhungu vekumasvingo vanoti upenyu hwaomera vagari sezvo paine zvakawanda zvakaita semari dzechikoro nenhumbi dzechikoro zvinoda mari yakawanda pamusoro pemari yechikafu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zviri kudhura kumaruzevha kudarika mumaguta zvekuti marita maviri emafuta ekubikisa anoita madhora mana kusvika pamadhora mashanu ekuamerica muzvitoro zvemumadhorobha anoita madhora anodarika manomwe kumaruzevha. Mumwe anotengesa zvekudya kumhangura vaenias mberi vanoti vanokwidza zvinhu sezvo vachienda kunozvitora kuchinhoi izvo zvinozovatorera mari yakawanda yeku fambisa nekutakurisa.
Tinokwidza mutengo wezvinhu sezvo tichinozvitora kuchinhoyo uko zvinotidhurira nekuda kwekukwira kwemafuta emuti.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti kunyange vanhu vakawanda vave kukohwa hazvireve kuti upenyu hwave nyore.
Asi tinoziva izvo kuti munhu ararame nechikafu chete, panozodiwawo hembe dzekupfeka, kuendesa vana kuchikoro, kufamba yatingati travel iyaya. Izvi zvinenge zvakudawo dzimwe mari dzinodarika zvaunenge wakohwa iwewe. Saka tinenge tichitarisirwa kuti vanhu ngavakohwe kudarikidza.
Kunyange nzvimbo dzakawanda dzakawana chibage, pane dzimwe dzakashaya zvekuti vagari vanotoda kuramba vachiwana ruyamuro sekutaura kwamambo Katiza Gombo vekwazvimba.
Saka zvinhu zvizhinji imwe nzvimbo yakaenda muna February haizombowanika futi kusvika izvi. Saka zvakakonzera drought yakatosimba munzvimbo mangu izvozvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvina fundo po mazvima sezvo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo, asi gurukota rezvekurima vaenjas Masuka vakamboudza Studio 7 nguva shoma yapfuura kuti hapana munhu anofa nenzara sezvo vachange vachipa bazi rezvekuyamurwa kwevanhu chibage chinorikwanira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.